chakanyanya kutarisa nyaya yekuti nyaya dzakarema dzinge dzichikwanisa kupinda munyaya yebudiriro yenyika chatinofunga ndechekuti kuti nyika ibudirire kusiya chero munhu vanhu vakaremara mubudiriro yenyika saka muchangano wedu unoita zvirohwa zvine chekupfurudzira kuti nyaya dzevanhu vakaremara dzinge dzichitaurika patinotaura nyaya dzebudiriro yenyika ino.
Boka renyu revatinoti vakaremara rakakura zvakadini?
Isu boka redu harina kunyanya kukura. Isu tinoita zvekuti tinoprovida masevisi. Chedu ndechekuita ongororo netsvakurudzo nekuendawo kuhurumende nemamwe mapoka akasiyana siyana tichivakurudzira kuti vange vachitarisa nyaya dzevakaremara neziso rebudiriro neziso rekuti vakaremara vanekodzero sete kuti vanofana kunge vachingori vanhu vanopiwa chete.
Mazuva anaya tiri kunzwa kuti mapoka enyu aya vari kuda ministri yavo yega.
Ichokwadi kuti tiri kuti vanhu vakaremara dai vanga vawana ministri yavo. Mucharangarira kuti muhurumende yapera yava Mugabe taikaita vanhu vaviri Brigadier Felix Muchemwa na Dr. Timothy Stebbins vose vava vachakabva vaipanga bazano mutungamiriro wenyika nenyaya dzedisability. Asi tinoona kuti nyaya idzi hadzina kunyanya. Takatarisa kuti titori nemutemo unonzi Disabled Persons Act wa1992 unotaura kuti kunyange zvazvo disability iriko kusocial welfare ikoko inofanira kunge pana director of disability asi iko zvino hapana. Saka tinoona kuti pakaita ministry kana kuti bazi redisability zvinoreva kuti kunge rava nagurukota waro anenge achipinda mucabinet anenge achitaura nyaya dzedisability mucabinet. Pari zvino disability tinoiona senherera nekuti chero director watoona disability hapana. Saka inherera yakangokanirwawo kusocial welfare isina munhu anozoitarisa nguva nenguva.
Chii chisiri kuitika iko zvino chamunofunga kuti chingaitike kana mapiwa ministri yakazvimiririra yega?
Chekutanga ndechekutoti kuti tinzwisise zvine chekuita nedisability kana kuremara munyika medu zvinhu zvakawanda zvakusati takunzwisisa. Kutanga kunesu macommunities kuenda kumabhizinesi tinoona kuti kana paita ministry panenge pane mukana wekuti tinge tichitaura nyaya idzodzo. Chechipiri ndechekuti zvinounza yatingati focus kunyaya dzevanhu vakaremara. Kwairi kusocial welfare iko zvino zvatiri kutaura kuti zvemufananidzo kubva 2018 hurumende yaipa $20 kana kuti hurumende yaifanira kunge ichipa vanhu $20 nahouse pamwedzi ekuti vararame nayo. Asi zvino izvi kubva 2018 hazvisi kukwanisa kuitika nekuti hurumende inenge isina mari. Saka tinenge takwanisa kuitika nedisability inenge yakuonekwa kana kurema maremara anenge achipuwa kuonekwa sevanhu vane kodzero kwete sevanhu vanongomirira kutambidzwa nehurumende. Inova kurudziro yataita kwenguva nenguva kuhurumende yadarika yava Mugabe uye kurudziro yatacharamba tichiita kuhurumende yavapo ikono yava Munangagwa.
Kana tikatarisa kwatabva uku hurumende haina kunge yakupindurai zvakakufadzai, munofunga iko zvinezvi mune mukana here wokunzwika?
Tawana futi chimwe chipangamazano kuburikidza navajoshua Mandinga tapinda muhurumende vakamirira disability tinombinda kuti vamunangagwa vatavavo nemukana wekunzwa nyaya iyo yekuti tinoda bazi redu tega rinoita kuti ivo vazokwanisawo kunzwisa kuti iyo disability yachona inofamba ende inofanira kunge iri hurumende yevanhu vese vanazvo vasina adzimai vanhurume mabhizinesi nevasina mabhizinesi uyezve nevakaremara. Asi tinoona kunge hurumende pari zvino magadzirirwo ayakaita inenge ichirasira kana kuti inenge ichivharira vanhu vakaremara pano. Saka tinenge tida kuti zvinhu izvozvose zvipedzwa nebasi regaende kutoye mufananidzo uri padhuze. Musi wa3 December taiva ne izuva rinotocherechedzwa neUnited Nations rinorangarira vanhu vakaremara, asi hurumende yedu kana kumbotibufuwo panyaya yachona haina. Saka tinoona kuti tine kure kwekuenda, kuri kuti itazosvika patisokuda kuti inosvika kuonawo vanhu vakaremara sevanhu, nekuti iri izuva rakangoda kufanana ne kana kuti International Refugee Day kana kuti World AIDS Day, zvinokosheswa nehurumende yedu, asi izuva risina kukwanisa kucherechedzwa nehurumende yedu. Sa rachona rinoona nezvesocial welfare havanawo chavakataura pazuva iri. Saka tinoona kuti panenge pasina kukosheswa ipapo.
Ko ve-business community muri kushanda navo zvakadini?
Hatisati tanyatsakuvhura makwara ekuti tinge tichishanda navo, asi vanhu vatinenge da kushanda navo zvikuru sei pakutarisa kuti tine vanhu vakawanda vakaremara vanokwanisa kuita mamwe mabasa arimo mumabhizinesi akawanda, asi zvinongo vanofarirwa kunze nekuda kwekuti vakaremara. Saka tinoda kuti pfungwa iyoyo inge ichishandurwawo zvikuru sei kubusiness community, kuti dzimwe nguva amwe mabasa anenge aripo vanhu vakaremara havabawani nekuda kwemamwe maconditions anenge ariko kubusiness community, zvakafanana nokuti amwe mabasa pero asingadi kuti ndotisvikaira atinonzi slim class 4 driver's license, zvirato vanhu vasaone vanenge vasingakwanisi kuita mabasa iwawo. Ndinoreva kana kuti zvingava basa rekushambadza kana kuti amwewo mabasa ange angoitika pakambani. Saka zvinhuwo zvatirikuda kuedza kuti tigare pasi nebusiness community tivaonesewo rinogwara kana kuti umwewo mufungo wekuti vanhu vakaremara vangashandawo sei kuti vange vachisimudzira upfumi hwenyika.
Asi pari zvino mune tarisiro kuti manzwi enyu achasvika achanzwi kwawo nehurumende, zvisiri zvatakaona muhurumende yapfuura?
Isu hatine tekugogodza chero hurumende yapfuura, ndosinga vanitoziva kuti isu hatine tekugogodza. Kana zvanetsa tinotoshandisa sando ndo dzatava kushandisa mazuva ano kugogodza nadzo, nekuti takaona zvigume zvakapera pasina chiri kuitika. Saka iko zvino chero kugogodza kwachona tinozvitendera isu kushandisa sando kuti tinge tichikwanisa kuzonzwika.